zviri kwazvochonga kuti tasangana sedare Apex Council tikashandura zita redu kubva kuApex Council tichienda kune rinonzi Zimbabwe Congress of Public Sector Trade Unions, kureva kuti tasanganisa vamiriri vese vanomirira vashandi vehurumende kuti ngatichivai gungano rimwe chete rinoungana pamwe chete, vese vanosanganisira mumakurukota ese anoona nezvevashandi vanova vehurumende, kunyangwe vari vaya vari atinoti maparastatal, vanhu vese vawirirana kuti dare ranga riripo ranga riri kumbofambisa mutambo weApex Council ngaripfuudze mberi chinangwa charakanga ravamba chekuumba danho irori rova boka guru rakamirira mapato ose anomirira vashandi vehurumende.
Izvi zvinobatsira vashandi vehurumende nenzira ipi vamushango?
Vakuru vanoreva kuti mune simba mukuungana muzhinji. Takaonavo kuti nemaitirwe anoitwa pasi rose, tikazvitarisa tinoona kuti vashandi vehurumende ndivo vanova neuwandu hwakakura, asi tinoona kuti isusu sevashandi vehurumende pane mimwe misangano yetinoita yetinosvika tichinotarisirwa pasi tichitungamirirwa nevanhu vari muprivate sector, isu tiripo. Saka takagara pasi sedare Apex Council nevamwe vanhu vatinoshanda navo pamwe chete tikati zvakanaka kuti isusu tiumbe boka guru kwazvo reconfederation richange richizobudisa nhunha dzedu, risinei nezvematongerwo enyika, risinei nezvekuzivana, risinei nezvekutengesa, asi ringori boka guru richange richimirira vashandu vose vane chokuita nehurumende, vane chokuita nechikusumudzirwa kwenyika nevashandi vedu vepasi rino.
Pane mamwe masangano ari kunyunyuta kuti term of office kana kuti nguva yenyu yekutungamira seApex Council yakapfuura kare, zvekuti muri muhofisi zviri kunze kwemutemo. Munoti
unoziva kunyange pano pakuhwa nyama naamai mumba hapashakuva mwana vanonyunyuta kuti dendiri ndapiwa iyo nyama yapiwa uyo. Vamwe vanotongonyunyuta kunyange vasina kuziva kuti ndindadzingirira huku yachoni. Dare reApex Council term of office yayo yakanga yaexpire panguva yeCovid, asi vashandi vehurumende vakanga vachida kuti vagadzirirwe upenyu hwavo. Apex Council ikapuwa mumwe mwedzi mitatu kuti inge ichikwanisa kupfuudza basa ranga rakaimirira.